pari zvino pari kudzokorodza kuverengwa kwemavhotsi vata maoko nekuti panga paine kumakakatanwa kuti yaishandiswa muGeorgia yanga isishandi zvakanaka. Saka nekudaro vakati nekudaro Georgia yakanga iri state yemaRepublicans since 92 nguva yaBill Clinton. Saka maRepublicans zvakavashamisa kuti kusei rwendo runo after all these years makore akadai vakwanisa kukundwa. Saka vangu vachiramba kuti aiwa pane zvakakanganiswa, ngatoverengei mavhotsi zvakare tichishandisa maoko.
Ikoko kuverengwa kuri kuitwa mavhoti uku vachipere, munofunga kuti kuchatora nguva yakareba zvakadii kuti vapedze?
Kutara kwavanga vachiita vaiti kunotora svondo, tora svondo kuti vapedze.
Asi tiri kuona kuti pane mavhoti anosvika mamiriyoni mashanu arikuda kuti averengwe kubva musi wesarudzo dzakaitwa musi wa3 kusvika nhasi November 14, patora mazuva akawanda. Ko, dzingadzokwanise kuverengwa sei dzichipedzwa mukati mesvondo mavhoti aya?
Vanokwanisa kuzviita nokuti mamiriro akaita zvinhu iye zvino ndeyekuti vakuda kuti nyaya iyi ichipera, nekuti iye zvinezvi mukatarisa COVID iri kutekeshera ende hapasati patanga kuitwa basa rekuti vachinje kubva kumaDemocrats vachienda kumaRepublicans. Saka zvinova zvinokonzera kuti nyika inge iri vulnerable pachirungu. Saka vanoda kuti zvikurumidze. Saka ndinofungira kuti vanotsvaga vanhu vakawanda vanoverenga kuti basa iro rikurumidze kuitwa nenguva diki diki.
Mataura imi kuti izvo Georgia yagara kwenguva yakareba iri pasi peRepublican Party, makashamiswa here kuona Democratic Party ichitungamirwa nava Joe Biden ichitungamira musarudzo dzemuGeorgia?
Hatingati takashamisika nekuti takange tabva mukuita maelections agavena, and gavena wemaDemocrats akakundwa nepaduku duku, zvinoratidza kuti pakange paine mangange enende dai kwakuri kunzi vemaDemocrats vakakampena zvakanyanya vaikwanisa kukunda maRepublicans. Zvinova ndizvo zvavakaita, vakakuchidzira makampeins ende vakakurira maRepublicans zvakanyanya kushamiswa nazvo.
Kudzokorora kuri kuitwa kuverengwa mavhoti emuGeorgia, munoona kuchisanduka here pane zvakabuda pakutanga?
Hapana chichashanduka pakana paine chinoshanduka. Pese panoitwa maelections panogona kuita kukanganisika kunoitwa hapo neapo, but not handifunga kuti kungachinje maresults.